vamangota vati hapana magwaro akasvitswa kudare anoratidza kuti MDC Alliance yakapinda rini pamuzinda uyu uye hapana zvakare magwaro anoratidza kuti MDCT yakabuda rini. Vamangota vatiwo gwaro rakasvitswa kudare nevari kuzviti mumwe wematrustees eHarvest House Private Limited vaIan Makone harina zvinobatika zvakatsanangurwa mariri zvingatambirwe nedare. Munyori muMDCT vaDouglas Mwonzora vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tiri kufara zvikuru kuti nhasi kuHigh Court tahwina nyaya yedu yekuti Harvest House imba yeMDCT yakasiyiwa navatsvangirai, imba yemuzinda webato redu. Saka tiri kufara zvikuru kuti takwanisa kuti tapiwa mudhuri uyu, tanzi mudhuri ndewedu, tinokwanisa kushandisa maofisi edu zviri pamutemo. Pane vanhu vakanga vafamba vachitisvipisa vachiti isu takanga tatora tichishandisa mapurisa nemauto, zvaonekwa zviri zvenhema. Zvaonekwa zvakare kuti MDCT inotungamirwa navatsvangirai haida kumbobvira yabuda pamuzinda weHarvest House. Saka ndiroti kumasupporters ese eMDCT, muzinda wenyu uriko, muzinda wenyu hauna kwaunoenda. Kune mbavha dzanga dzauda kutibira muzinda uyu. Mbavha idzi dzakakundwa mukoti, mapepa akaunzwa achizama kutibira headquarters yedu, akanga akaonekwa ari ekunyepa.
Asi Advocate Mahere vati vanotambirawo mutongo uyu kunyange hazvo vati havasi kugutsikana nawo.
Tinogashira asi hatisi kufara nokuti isusu takaenda kumatare, nokuti kumatare ndokwatinoona kuchengetedza. Asi tinogashira zviripo, tichanzwa kune magweta edu kuti tozvipa mutatsei. Ndozvandingataure panguva ino.
Chikwata chamuzvare kupe chakatora muzinda uyu chichiti ndicho chine kodzero yekuva pamuzinda webato iri zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri weMDC zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai muna Kukadzi 2018. Zvichitevera mutongo uyu vamwe vakaita samuzvare kupe, vaMwonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakati vachatevedzera mutongo uyu. Vamwe mubato iri vakati havasi kuzoenda kukongresi yekusarudza achatsiva vatsvangirai sezvakaturwa nedare, vachiti vachamisa vakatosarudzwa kare semutungamiriri webato pakongresi yakaitwa kuGweru gore rapera. MDCT yakatara mwedzi waGunyana kuti iite kongresi yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.